Mugariro mkomajonga watu wa mugariro watuzika kuti every election napatu anaenda kuziki wundo saendela na pasi kuti atidi mili jonga pati mshaona kuti zawamu taura na zawano saendela na zawano zoita shaka siyana nukuti mkatarza hey, right now pese kumu zoitika violence mshaona kuti vaa nime zawano PF barukua ataka vaa nime CCC wenda masungo central kisisi ya kaita rali yayo zani PSA ya kadistiba waka zingile wano waka ita say I think makona kwa video ya itenile ya pa social media wazo zato waki tema mota kibane wa CCC kule wakuti kwa mota ura kwa wame ita azwe ni rani enda azwe ni rani katungo zo wana kutu ah peza ngu waki enda kutu sayele na zoni pati kuzengi nukuti wapeza kusaina wato shika wika the right opposite
Dr. Mavaza nyayo anzi zano PS kunyange paka sayele ni ranwa paru kuwene kwa mili chungai chingwa ramba ya chikwira
Chote na jebuti anibumirane ni kuona kwa kura uone Atingi wa shiku kura utuwanya tuona Zanu piyesa andi yon janga mromo Aitangi tabu ziku enda aizoreli Zanu piyesa takadu nengote zanu piyesa kutaiwa Isuta gara kine wani waka wanda wa ele zanu piyesa Saka tino gorowele iku iwa shoma Ele jisuta kaita kutitiwe ni demokrasi mu Zimbabwe Saka tino gorowele kwa wanu protise demokrasi haidukuroa Asitu ezuno itika hazo wa kura uone kuti dzimwe nzvimbo tinogona kuwana nhubu nan'anya dzevanhu dzinotanga kurwisana nevanhu asi hachisi chinangwa chezanu pf vamwe vanorwisa vakapfeka zvahembe dzezanu pf vasiri nhembo dzezanu pf chinangwa chavo vanhava ndechekuda kunyadzisa bato rezanu pf
vakura uone nezviri kuitika izvi bato renyu radii kudzokera zvakare kuzeki kotaura kuti onai chibvumirano chiye changwandanyuka pasati patombosvikwa kusarudzo
mukomajonga akandapindura mubvunzo wenyu mukoma mavhaza vati kune dzimwe nhubu kuzanu pf ndadaro ndijekese mukomajonga kuti nhubu yekutanga ndi Emmerson Mnangagwa pache zvake because pane musi wakaadiresa kumapostori he was very clear kuti imei inoita zvekuchengeterera vanhu isinorakasha those are the words from the president wenyika President wezanu pf tochindiudzai kuti kana vanhu vekumaruwa vakahwai achidaro vanofungirei mukuru wavo achiti kwanzi isinorakasha ndeti kupindira mubvunzo amandibvunza mukomajonga zeki we have been to zeki with so many issues kwete violence oga but hapana anything chinobva kuccc chinoteverwa nezeki
Dr. Mavaza hanzi mukuru wenyu ari kutoparidza mhirizhonga pindura itinzi
chinodaa ndechekuti vakura one pane pamatirashikei zvikuru mutungamiriri wenyika yezimbabwe vamunangagwa havasiriwo nhubu uyezve pavakati isu tinorakasha havana kureva kurakasha kuzvibhakera vaireva kurakasha kukunda kurova pavhoti kwete kurova pachibhakira saka musaite kuti musingarwise chishona chepiri kana kuti isu tinokuurayai dziura takuurayai pavhoti kufa nekukundwa kwete kufa kwekuurayiwa kwekupondwa aiwa zanu pf haisi mhondi mashandiso emazvi hatida tinzwisise isu totori nechikwata chichinonzi varakashi kuzanu pf hatirakashi nezvibhakera vanorakasha nekunyora vanorakasha nekutaura kunze bato ravo vanorakasha nekuudza vanhu pamusoro pezanu pf tokurakashai pamashoko kwete pazvibhakera
regai tirwe vakura one
ndozvinonetsa mukomajonga kana wajoina zvigure unongomanikidzwa kutaura zvinhu zviragenesi yeconscience zvinhu zvausingabhelivhi mazviri unopedzera ungozvitsigira asi unonyatso kuona kuti munhu ari kuremerwa kutsigira zvinhu zvake zanu pf yakatsvaka mhirizhonga kare kubva kugukura hundi tikauya kuna 2002 tikabvapo tikaenda pa 2008 election nanhasi vanongeita violence hakuna munhu angazouya nhasi achida kuudza vanhu zvekunaka kwezanu pf zvekutaa violence kwezanu pf nhasi because its known worldwide its known country wide kuti mhirizhonga kana ichiuya eya zvematongerwo enyika inoudzwa nezanu pf saka havana chekuimbisa vana vezimbabwe saka vangatokuimbisa vana vezimbabwe chete iviolence nekuvhundusira vana vezimbabwe kuti vavhotere nekutya but kwete nekuti vakagona basa chakaita hapana
vamavhaza mashoko enyu ekupeta
mukupedzisira ndinoti aiwa tichanyedzere kupenga hatingatore bato rezanu pf sezvigure ini ndinotaura chokwadi sezvazviri zanu pf ndo yakarwira runyararo ikarira rusununguko saka hatigoni kutyora mhiko yedu yekuti tichapa
zanu pf ainaurira rusununguko vamavhaza vanavabaveditivakaaunguoaiuiwazokunopeichiregai
kuti vataure vapedze taurai tinzwe vamavhaza
zvakanaka mukupedzisira vakura onesi handizivi kana muchinge maradio ava ndinoti hamukwamuri handina kuti munopenga ndati musanyedzere kupenga so ndakuenderera mberi ndichiti kuvana vezimbabwe aiwa tingataura zvakasiyana siyana tinganongedzerana chinokosha nhasi hakusi kutsvaka kuti ari kukonzera mhirizhonga ndiani ndechekuti iwewe mwana wezvaro pauri regedza mhirizhonga.